This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pano pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kurume 20 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vachangotanga mabasa vanoramba kusaina magwaro ekupinda basa muhurumende kana kuti macontract, ukuwo hurumende ichiti haisi kuzofa yakaitanawo hurukuro kusvika vatanga vasaina magwaro aya. Imwe nhengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari veMDC vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wavo wekuti sei mutevedzeri womutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vari kuramba vachigara muhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvinonzi paita kupesana pakati pehurumende navana chiremba vachangotanga mabasa, avanonzi vari kuramba kusaina magwaro ekuti vapinde basa muhurumende kana kuti macontract, vachiti ari kutyora kodzero dzavo sevashandi. Uko hurumende inonzi nechishanu yakaramba kusangana navana chiremba ava kuti vazeye nezvegakava riripo, iro rakatanga mwedzi wapera, ichiti haigone kuita hurukuro navo sezvo vasiri vashandi vehurumende nekuti havana kusaina magwaro aya. Nechitatu chapfuura, vana chiremba vadiki ava vanonzi vakanyorera kugurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa pamwe nekuHealth Services Board vachiti gwaro ravari kunzi vasaine iri rinovaninipisa sekunge vari kutanga kudzidzira mabasa asiyo vakatopedza zvidzidzo zvavo kare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende. Asi tabata Dr. Rutendo Bonde, vanoisa chigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Gwaro nderei sekutanga kusingatanga kudzidzira.
Iro dambudziko riripo iri ringabatawo here vana veZimbabwe pachavo?
Kana hurumende inachiremba achangotanga hakwanisi kuenda kunobatsira vanhu muzvipatara kusvikira wasaina iro gwaro ravo ravari kutaura iri, zvinoreva kuti hakuna ba machiremba anobatsira vanhu. Izvi chinonzi aite machiremba echikuru vanozoita zvekushedzwa neivo vana vadiki vabuda muyunivhesiti iko zvinezvi. Saka kana kuchinaivo vana avo kuti vaende kunokontinua training yavo vari muzvipatara, zvinoreva kuti vanhu vese vacharwara kuchangogara mumafiri. Saka izvi zvotinosaisa kuti pabumbiro remutemo reconstitution kutyorwa kwekodzero kukurusa kuti vanhu varamba vachingoita sekungogadzirisani uyezve gwaro ravo iri ravari kutaura irovo ichitise vanhu vari kunze kana vamwe vanhu va independent stakeholders havana kumbowana mukana wekumboriteresa kuti vakanaka here zvinoda kumboriona wambotitsanangiri yavo wambotiudza kuti vari kusindei iyeye hurumende kusanda vaumudzisa tirikuona kuti zvinhu zvavari kukunda izvi zvinogona kuzova vakanganisira quality of care kumupereri kuti vazoonekwa kunge vari hurumende iri kutyora kuzereze vanhu.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri wemabvuku mudare reparamende vaJames Maridadi vebato reMDCT vanoti vacharamba vachirwisa kuti vana veZimbabwe vazive kuti sei mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vachiri kuramba vachigara muhotera iyo hurumende ichinzi yakavatengera imba kuHighlands muHarare. VaMaridadi nechitatu chapfuura vakasimudza zvakare mubvunzo uyu muparamende, asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi vakavati vaite zvekunyora mubvunzo wavo kana vachida kuti vawane mhinduro. VaMpoko vanonzi vari kugara muhotera iri kubhadharwa mari inonzi ingada kusvika mazana mashanu emadhora pazuva panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaridadi pamusoro penyaya iyi.
Mudare reparamende panoita nguva yekuti vedare reparamende vaMP vari kubvunza makurukota ehurumende mubvunzo unoenderana nezvinangwa zvehurumende. Saka ini ndakati ndaindibvunzawo mubvunzo wekuti chinangwa chehurumende chakamira sei kana vice president vakaita vice president kwane gore nemwedzinoraudzira yadarika vachirongogara muhotera matumirwa kuti vari kubhadhara mari inosvika yakuma $485 pazuva rega rega ya iri mukati mechakasara kudai. So kune nzara inotaura chirumunzara inoridza mhere, asi uno munhu achigara mumo hotera asi pane mukana wekuti anokwanisa kunge achipiwa imba inoti dzimba dzacho dziriko. Saka ndomubvunzo wandakabvunzawo. Saka vamudhenda vakaona zvakakodzera kuti vati aiwa vice president akagopinda mubvunzo wangu aite kunyorwa pasi, asi mubvunzo yakwanisa kuti vapindwe nokuti ndasingabvunze zvinhu zviri kure navo. Ndaibvunza zvinhu zvavari mukati mazvo kuti sei muri kugara muhotera, ikona kuti sei vanhu vachigara muhotera, asi kuti sei ini muri kugara muhotera. Saka mubvunzo wacho wanga uri kunga ndaivimba kuti mubvunzo yakwanisa kuti ungopinduka ipapo ipapo, asi zvisinei zvakaramba.
Saka makakwanisa here kuzoita zvokunyora sezvakakurudzirwa navamudhenda?
Handi unyore pasi mubvunzo wohapi, ndina chekuunyorera pasi. Mubvunzo unofanira kuti vamupoko vakatounzwa kana vari munhu ane hunhu wavice president wemutevedzi wemutungamiri wenyika vanofanira kuti vaende kuna vamudhenda wodzavamudhenda kuti aiwa mubvunzo wauchangoupindura nyange usina kunyorwa pasi. Nokuti handina chandounyorera pasi nokuti mubvunzo wakabvunzika zvakanaka. Saka mubvunzo wanozva kuti mubvunzo uri pamuromo wemwana wega wega wemuno muZimbabwe, kusanganisira even mhuri yavo nazaivi ndiyo mutungamiri wenyika vamugamiri. Mubvunzo ndiri vambomupa kuti sei muri achiri kugara muhotera. Munhu asiri kubvunza mubvunzo wenhuteera vamuoko asiri kuzvibvunza, asi vamwana vanhu vese kudrivhi kuna president Mugabe kusvika kune munhu ari mwana akazvarwa nezuva kanzwa kuti baba havane vapura gora gara muhotera, mubvunzo waangangoda kubvunza uwo.
Vanga vari mumiriri wemabvuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Gwaro richangoburitswa neZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZimStat rinoti zvinhu zvakatengeswa kunze neZimbabwe mukati memwedzi miviri yekutanga kwegore rino zvichienzaniswa nekutangawo kwegore rapera zvishoma zvikuru. Gwaro iri rinoti Zimbabwe yakakwanisa kutengesa chete zvinhu zvinokosha madhora anoita 459 million zvichienzaniswa nezvinhu zvayakatenga kunze zvinokosha $839 million panguva imwe cheteyo. Nyanzvi mune zveupfumi inoshanda yakazvimirira vachausi Mutasa vanoti izvi zvakanyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina zvigadzirwa zvairi kuburitsa mumaindastri ayo.
Ichocho chinofanira kunge chiri chokwadi nekuti isusu hatisina chatiri kunyanyotengesa. Sekuzovakwa munoita maindastri zvedu hatisina indastri yatingataura nezvayo. Tozotiwo kunyaya yeagriculture kuzvirimwa uku tinoona kuti tine dambudziko redrought mvura yakanonoka kuuya gore rino, saka iri kunaya hayo iko zvino, asi haina kuti pago ratinogona kuti tinatotengesa zvirimwa zvedu. Kunyange vefodya yanga vachimbotiwanira business kutengesa kunze, hazvina kunatsobuda zvakanaka. Pane nyayawo yekudzikira kweupfumi hwenyika, kuri kuratidza kuti hapana chatiri kuburitsa kumaindastries edu. Taa vanhu vari kungotenga kazhinji kacho kubva kuna masouth africa, vanhu vazhinji vangova vanotengesa mugwagwa zvinhu zvavari kuwana kunze kwenyika.
Chii chiri kunyanyoitawo kuti Zimbabwe itadze kunge ichigadzirawo zvinhu zvekutengesa kunze kana zvekutengesa munyika, pane kuti ingorarama nekutenga kunze?
Chiri kunetsa chikuru ndechekuti hapana mari yekuti vanhu vakwanise kunge vachifambisa maindastries. Sekuziva kwamuri kuita, vazhinji vakavhara maindastries, vanhu vazhinji vakabudiswa mabasa. Saka nezvimwewo zvidiki zvataigona kugadzira tega tichitengeserana, hatisi kukwanisa kuita izvozvo. Chimwe chiri kukonzeresawo izvozvo ndechekuti zvinhu zvinobva kunze zvakati chipei pane zvinenge zvichigadzirwa muno zvati wandei. Pane zvinhu zvakawanda zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana South Africa. Mukatora kana muenzaniso wemotikari chaiyo, zviri nani kutenga mota kuJapan pane kuitenga muno kana tichitaura nezvemutengo. Saka zvinhu zviri kugadzirwa muno zvacho zvishoma, zvacho izvozvo zvinenge zvichitidhurei pane zviri kuuya maimport.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari paRunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemunyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaMakomborero aruzivishe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero.
Ndinotenda nekutiudza kwamaitata mupenyu.
Mukoma Makomborero, mukatodza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvepamusoro izvi?
Zvikoro zvepamusoro zvinhu mamirirwa zvakaita tingati inyonganyonga, nokuti tikatarisa panguva ino yatiri vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru vakakwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhara chikoro. Tatarisa kudaro dambudziko guru ratosangana naro inyaya yezvinhu zvakaita seeducation material, kuti zvikoro zvavari kuita kumaunivhesiti nekumakoreji vari kunyanya kufokasa on recruiting mastudents akawanda kudarika mafacilities avainawo. Saka vaasina lecture room, pane mamwe malectures akawanda aringati klasa ekuti vana maklasi akasiyanasiyana vanyanyachangana palecture room 1 vokenawesiwa mastudent to computer ratio its very low to the extent that maybe there is on average 28 computers for everyone student currently fragmented the fine share learning. Infrastructure iripo ishoma zvikuru zvekuti hapana kana vanachikoro vakwanisi kuti vapinde mulibrary. Vese 1-2 angari master distender akaita kunge master distender madiki diki ekuti mabhuku achona mashoma vakwanisika kuti vabhoroo vanoenga ari kudzimba dzavo. Imwe dambudziko rekuita nepekugara pevana vechikoro. Saka vanachikoro vazhinji vari kuwanikwa vavakuabdisiwa nevanhu vanongagara munharaunda nenzvimbo dzavanongatigara for accommodation nyanya vasikana, vekuti tikaaamaplesend kuzechesimba humarare inoona magadhinzaaaa nekuda kwekuti pachikoro chakaita seinvesti yezimbabwe pane mastudents 15,000 asi vangakwanisa kuti vangopinda muhouse of residence vanowanikwa vari 4,000 chete. Saka vazhinji ava havagari muharare, havana hama muharare, they are forced kuti vatsvake pamwe pekugara apa mari dzinenge dziri shoma dzinenge dzisamira kuvaita ikonomi yedu. Saka ndo mamwe matambudziko ari kuonekwa muchikoro.
Mataura nyaya yemari kuti vamwe vadzidzi vakatadza kudzokera kuchikoro nenyaya yemari. Imari dzakawanda zvakadii dzanga dzichidiwa nemayunivhesita?
Mari idzi dziri kutangira kubva $600 kana taura zvana instead of Zimbabwe. Then katatora zvina midland $700. Kata kundonana sekuti $2,000. Tolisi mjoti tiri kumatipilele msaut. Wana asimba buskuu fumani. Imao, nita ngira pa 1.7 na shafti kuma 2,000. Teni, ikitarisa kuma poli, nekuma chef college. Mafiza chuna ma $450. Asimu mafiza haya, kujura kwa kuita na mtikuwa nire kutu nika pana mari. Wana mari, wana rukutu ambura. Wana wabirika, wana mabazi. Saka imari nge kawanda shukuru. Ipokuwa na hechikuru wanga idakuta.
Saka imi muri kumbotaura here nehurumende sevadzidzi kuti igadzirise matambudziko amuri kusangana nawaya?
Hurumende yedu isuse sevanhu vechinhasi takatopindikana nayo. Takazama kunyora tsamba kuna Minister for Environmental Education vaJonathan Moore. Ndifunga tava tautokwanisa mwedzi. Tsamba iyi yasati yapindurwa kuti tinge tinovaona paofisi pavo. Vanenge vasingadi kuonekwa. Saka tichiona kuti zvikumeka kuti nzisana nekuti tinge tisva idanho rekuti tinoona minista. Tainge taona kuti mavice chancellor maprincipal nemadi havasi kutaurika navo papanyaya dzinenge dzisi semastudenti. Takabvuma kutaura navo kusvika taona kuti aiwa vanhu havasi kunzwisisa. Tikati regai tinge kuna minista. Saminista zvauri kunonzwisa aithink vanenge vachida kuti tichatewo dzimwe nzira ofishi zvatiri kuita sevatitava meeting maprovinces nemabhunga akasiyana-siyana sesvinhu rapera ratovakuri kuzimbabwe university uko kuri kutambukwa zvisiatinadzidzo tichiona kuti pamwe tikadzokera mnetira nzira yekuratidzira zvikuru pamakambasi tembetama kuti kwose pematambudziko akusanganisa nawo tichimboratidzira ndo tichida pamwe vangati nzisa nekuti pari zvino havaasi kana kunzwisa kuti vatave kuti no ngatitei chero mapayment plan zvefees ndo mamwe maproposal atatinawo bcause zviri yava kutiafecta vanhu nyaya yemafees dzanga zvimadai papo ipapo.
Aiwa, tinokutendai mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, chinobhururuka chinomhara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing. Nzwisa yekambo nzara kubva kuna Victor Kunonga sezvo ngo yedu yapera rakaita mbotarisa musoro nawo zvakare. Vana chiremba vachangotanga basa muzvipatara zvehurumende vanoramba kusaina magwara ekupinda mabasa kana kuti macontract. Imwe nengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari vebato reMDCT vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wekuti sei mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko vari kuramba vachigara muhotera. Tavatashwa kumagume echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Mavilas Muhlanganya uye.